Isu sewe chidiki ve MDC Alliance hatisi kufara nenawu iri kutaurika yekuti hurumende yava Emmerson Mnangagwa iri kuda kudzosa National Youth Service. Sezvatakamboona kumashure, National Youth Service inoshandiswa kuenda kumamisha kunoponda vabereki nekupisa zvipfuyo nedzimba kana ZANPF ichinge yadliwa pasarudzo. Sezvatakaona mugore ra 2008 apo va Robert Mugabe vakadliwa zvine mutsindo pasarudzo navatsvangirai. Naizvozvo vari kuda kushandisa tactic yavakamboshandisa kare kukonderesa mirishonga munyika kuti kana vamunangagwa vadliwa maelections navaNelson Chamisa muna 2023 pasava nekugadzikana munyika. Ndona ubedzi why vachida kudzosa National Youth Service. Vamunangagwa vari kushama elections and vanoziva kuti vanhu havavadi, saka naizvozvo vari kuda kukonzeresa mirishonga munyika.
Kandai renyu vamugwadi.
Ini sadirector anoona nezvekubatwa kwamashoko nokubudiswa kwawo, chandinongokurudzira ndechekuti mukomana ngaaende ambonodzidza, omboenda kuchikoro zvishoma nei onoverenga zvekare kuti hurumende iri kuda kuitei nenhau yeNational Youth Service. Kana anzwisisa izvozvo then tochizotanga hurukuru. Zvekare handiexpekti kuti vanhu vari vemudc vanganzwisisa nyaya idzi, nekuti zvinhu zvavo hazvisi zvenyika, zvinhu zvavo hazvisi zvemuzimbabwe. Saka naizvozvo kutambisa nguva kupfudza kuteya nzou nerima. Mungatozobata henyu veyouth league kana vaine nguva veyouth league yekuita hurukuro nevana vasiri kuziva zvavari kutaura. Ndingakupedzerai nguva nekuti zvizhinji zvandingati zenge ndotaura pano kumudzidzisa kuti National Youth Service chii, nezita racho zvarinongotaura rega rinoreva kuti tiri kuda kupa sevhisi kunyika. Munhu wese wemuzimbabwe especially vana vechidiki vanofanira kudzidza kuda nyika yavo nekuishandira nokuita zvisungo zvakasaka kuti nyika inoirwirwe. Ndozvo vanofanira kunge vachiita. Ngaambonotsvaka kushamwari dzavo vana America kunoitwa National Youth Service, akaongorora kuti National Youth Service yekwavo inoitwa sei ozonzwisisa. Ngaanoverenga kuti vekuchina vanoita sei nenhau yeNational Youth Service and how it is compulsory.
Todzoka kwamuri vachuma.
Dambudziko guru rataita munyika muno nderevanhu vakaita saivava vana mugwadara vanozvitutumadza vasinganzwisisi zviri kutaurwa nevanhu munyika kuti vanhu vari kudei, vechidiki vanovaivo vakawanda munyika vari kudei. Vamugwadi vangangotaura zvavo kuti America neChina nedzimwe nyika dzakadaro dziri kuita National Youth Service. Hongu dziri kuita National Youth Service, kwete Party Youth Service. Pane mukaha muhombe pakati peNational Youth Service nePolitical Party Youth Service. Zvatinazvo muZimbabwe, zvatakaona makore apfuura, zvinoda kudzokorodzwa navamunangagwa nevamwe vavo. Kutora mayuthi vomadzidzisa kuponda nyika, vomadzidzisa gwara reZANPF kwete gwara renyika. Zviri pachena chero naivo vamunangagwa vakataura nemuromo wavo kuti National Youth Service yavo yavari kutaura iyi inofanira kuzoprodusa tsime kana kuti dura revanhu vavachazotora vachinojoina ZANPF.
Petai zvenyu nyaya yedu vamugwadi, tisaswerere kuvhiya katiyo.
Kokana National Youth Service ichiti tichapa vana zvidzidzo zvezvekurima nekuchengetedza mombe nekurima mbesa dzakasiyana-siyana kuti vawane mabasa, zvinoita nechekuita here neZANPF izvozvo kana kuti nemavhots? Kana National Youth Service ichiti tichapa vana maskills ekuti vakwanise kugadzira dzimotikari, vakwanise kuita voluntarism, vakwanise kuda nyika yavo, kuda nyika yavo ndo zvinoda ZANPF here? Kana zviri izvo, ko zvakaipei? Zvekare mukomana uyu nawo ngaazive kuti bato ravo hachisi chinhu munyika inonzi Zimbabwe. Chakatanga kurwira nyika ino, saka naizvozvo havana kana shoko rimwe chete ravangakwanisa kutaura pamusoro pekuti nyika inoendeswa sei mberi, nokuti naivo vanhu vanofarira kudzokera kumashure kwenyika. Tinozviona nezvirango zveupfumi zvavakadanidzira, havasi vanhu vane ruzivo kana kuti vane rudo nekuda kuti nyika uye vechidiki vaenderere mberi.